Gakava irakatanga apo mungu anozwi Team Profita ane mbiri munyika uye ari mutungamiriri we United Family International Church kana kuti UFIC va Emmanuel Makandiwa vakakoka mangu maprofita madzibaba nganga nevamwe vanozviti vanooneswa kuti vaende kuchurch kwavo vanoprofita zvavaive vakaisa muhomwe yavo senzira yekuona kana vanhu ava vaive nemasimba echiprofita echokwadi. VaMakandiwa vakavimbisa kuzopa anenge agona kuzoona zvaive muhomwe dzavo mubayiro wemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica. Asi mumwe anozvitiwo muprofita mukuru vaPassion Java vekereke yePassion Java Ministries vakanyora padande mudande vachivimbisa kuzobhadhara vaMakandiwa mamiriyoni mashanu yemadhora ekuAmerica kana vakakwanisa kunamatira muimbi akaremara vaGreatman Gwaze kuti afambe asina wheelchair. Hatina kukwanisa kubata vaJava kuti tinzwe pavamire nhasi panyaya iyi sezvo vakanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Vamwewo ndivo vainyora pamadande mudande akaita seX, Facebook neWhatsApp vachiti vachaendawo nevakaremara vasingagone kufamba kuna vaMakandiwa pamwe nevasingaoni kuti vanamatirwe vakwanise kufamba vaonewo senzira yekuona kuti ivo pachavo vane masimba echokwadiwo here. Kushandisa kwevakaremara kuratidzwa masimba mugakava iri hakuna kufadza vakawanda vavo avo vave kuti vakatarisirwa pasi nekunyombwa. Muzvare vemba yemunyaradzi vekuzvishavane avo vane usope vanoti hazvina kunaka kutamba nenyaya dzeurema.
Ini ndakaremara handifambi, ndinonzwa zvemuchiti here gai tiende naye tinomutesta kuti zvari muche unokwanisa kunamatirwa nemunhu wamwari akafamba. Zvinhu zvinotidla mwoyo, zvinotibata, zvopedza zvotikonzeresa zvechigwere chefungwa. Ndoti ndenge ndofungisisa kuti asi handisi chinhu, asi handisi munhu anokwanisa kugara muenvironment nevamwe.
Mutungamiri wechimwe chita chesangano reCovenant Church mumasvingo uye vasingaone Pastor Kafa Mugwade vanoti vanhu vanotamba nenyaya dzevakaremara vacharangwa naMwari.
Mwari havakuregii muchitamba nevanhu vakaremara muchivaseka. Mwari vanosvinurura, ndopane mboni yeziso ravo.
Mumwe ari kupomerwa mhosva yekutarisira vakaremara pasi ndiva Andrew Magwaza, avo vakanyora batande mudande ravo kuti vachaendesa kuna vaMakandiwa chirema chiri pauche kuti varatidzewo simba ravo. Asi iko zvino vava kuimba rumwe rwuyo.
Pandaitaura izvi ndaitambo hangu, kwete kuti ndaishora kana kutarisira pasi vakaremara. Handina kuziva kuti matambiro andakaita aya haana kutambirwa zvakanaka nevakaremara.
Mukuru wesangano rinomiririra vakaremara reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vakurudzira veruzhinji kuti vasatambise zita revakaremara munjuka dzevanozviti maprofita.
Tinotaura kuti hazvina kunaka zvavari kuita vanhu ava. Siyanai nesu vanhu vane hurema, tiri mucherechedzo yaMwari. Mwari anotida.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reNational Disability Forum vaPresident Jakarta vekubhowera vakurudzira masangano akazvimiririra pamwe nehurumende kuita zvirongwa zvedzidziso kuvanhu kuti vasanyombe vakaremara.
Tinokurudzira masangano akazvimiririra, hurumende nevemakereke kuti vaite zvirongwa zvedzidziso kuvanhu munyika kuti vasatarisira vakaremara pasi uye vave vasavanyombe varemekedzi vakaremara nekushandisa mitauro yakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaMakandiwa panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwawo divi rehurumende sezvo mukuru webasa mubandiko revakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka munyika Dr. Christine Peter vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Asi vakaremara vakawanda vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzidzisa veruzhinji nezvekuipa kwekushandisa matande mudande mukunyomba vamwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.